Mutongi wedare vawe pusachina mora vati waviri ava badare zvuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso vatiwo zvakaturwa navamambanje kuti vane hudoko doko hwekufara mhosva hazvina musoro sezvo vasungwa ava vasati vabatwa nenyaya kana imwe chete zvayo pamhosva dzose dzavari kupomerwa dziri mumatare mutevedzeri wemutariri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati vafara nemutongo waturwa nedare vachiti zviri pachena kuti vaviri ava vangadai vasina kumbosungwa kubva pekutanga
Zvaratidza pachena kuti kurambirwa kwakaita bail na Majestate Mambanje kuna Cecilia Chimbiri na Joana Mamombe zvanga zviri zvinhu zvisiri pakujekerere zvanga zviri zvinhu zvisina kumira zvakanaka ndosaka vaita chimbi chimbi kuva pabail chechipiri zvoratidza kuti kusungwa kwavakaita kwakusina tsarukano kungosungana zvaizvo kuti vangojaira kubata nekunetsa nekutambudza vanhu vanoita nezvematongerwo enyika vanhu vasina pfungwa dzakafanana nedzeumbavha vanhu vasina pfungwa dzakafanana nedzeuscorruption vanhu vanoramba corruption vanosungwa Saka ndo zvavanga vajaira kuita zvatiratidza kuti ZANU-PF irikushandisa mapurisa nemamagistrates kuita zvinhu zvavanenge vachida kuti vaite zvinorwadzisa mhuri yeZimbabwe zvinoita kuti zvavanoda ivo zvinge zvichifambira mberi zvisiri izvo zvinofanira kunge zvichiitwa munyika yeZimbabwe tikutambira nemufaro vasikana kubuda kwavaita nekuti vaifanira kugara vatori kunze vanga vasafanira kuti vavharirwe zvekuvharwa kwavanga vakaita hakusi pamutemo
muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vanoti vakasungwa vari kwachiremba wavo kwavairapwa zvitevera kutochwa kwavanoti vakaitwa zvitevera kupambwa kwavanoti vakaitwa vari mumaoko ehurumende rapera zvichakadai komiti yepamusoro yesangano yeZimbabwe Miners Federation nhasi yaita musangano muHarare payabvumirana kudzosera muzvare Henrietta Rushwaya semutungamiriri wesangano iri imwe nhengo yekomiti iyi vaDaniel Chitenje vaudza Studio 7 parunhare kuti vatora danho iri sezvo muzvare Rushwaya vakaburiswa mujeri vachiti sangano ravo ravana kuti kumbovamisa basa kwavakaita kwakaitwa pasingatevedzerwi bumbiro remutemo resangano iri muzvare Rushwaya vakanga vamiswa basa semutungamiriri wesangano iri zvichitevera kusungwa kwavakaitwa gore rapera pavakabatwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kubuda kuenda kuDubai negoridhe rairema makirogiramu matanhatu zvisiri pamutemo zvakazokonzera kusungwa kwevamwe vanhu vana vanosanganisira vasori vaviri muzvare Rushwaya vakabuda mujeri mwedzi wapera mushure mekupiwa kwavakazoitwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare raMajor Street uyo wavakambenge vanyimwa nedare iri ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi